zeki ya toradano iri zijitera samba ya kunyunyuta ya kanyuru walisanga nore media Institute of Southern Africa Zimbabwe Shondorapura Misa Zimbabwe ya kanyurira kuzeki chiti zeki ya ifanira kushanda ni masangano akaita sera avone mamwe sezo Zimbabwe Media Commission ne Broadcasting Authority of Zimbabwe izo zinofanira kudoma nengo zinofanira kushanda ne zeki mukuongorora mashandire vatorere na upangwa ya sarudzo zisina mabodi imwe nengo ye commission Dr. Kulani Moyo vauza Studio 7 kuti vachashanda nemasangano akazvimirira pasarudzo dzegore rino
ita incorporate vanhu tinobvumirwa nemutemo kuti toita incorporate mamwe mabodi aripo saka ndofunga tiri kushanda kuinvita misa kana ne VNCZ kuti vapinde mumandari bodi yacho
mukuru wemisa Zimbabwe vatava nemoyo vauza Studio 7 kuti vanotambira danho ratorwa nezek
vakuvashikoni vanotiwo vachashanda nemisa Zimbabwe nemamwe masangano akazvimiririra ndozvatanga zvakataura murwaro rwatakanyorera ivo nezek tichivaudza kuti vaakutotyora mutemo mukaenda mberi muchigadzira chikamu chinotarisa kufambiswa kwemashoko nguva yepaelections muchitarisa setmc nemps nekuti havamo
mukuru werimwe remasangano anoongorora mashandiro evatori venhau munyika remedia monitors muzvare patient zirima vaudza Studio 7 kuti zeki yange yagara yave kutocherechedza basa rinoitwa nesangano ravo
semaonero atiri kuita izvinezvi zeki yakutambira basa ratinenge tichiti hatisati tamboshanda navo mumakore apfuuraya asi gore rino tiri kuona vachitishedza kuti tikwanise kuitawo mapresentation edu kana vachitrainawo majournalist kana vachida kurakidzawo vanhu kuti zvinofanira kufamba sei kana vachitawo madiscussions okungoti vanhu mapepanhau ari kushanda basa rakaita sei tiri kuona vachitishedza mune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti titaure nezvebasa redu
vatiwo sangano ravo rakazvipira kubatsira zek mukuongorora mashandiro evatori venhau munguva yesarudzo
pane patinokwanisa kushanda nevezek kwozoti patinogumirawo basa redu isusu basa redu yatingatoti technical support kuvabetsera isi tagara mubasa iri tinokwanisa kuvarakidza maitirwo azvinoita kana vaida kuti tovavapawo imwe information tinenge tivapa asi patinenge takuti analysis paya paya patinenge takutarisa kuti tinozvitsanangudza tichiita sei zvinhu izvi zvinenge zvakanakawo kuti zeki ikwanisa kuburitsawo zvainofunga zvichienderanawo nemutemo waunenge vachiteedza nemutemo wenyika saka pakomiti yezeki iyi tinenge pakuti tinokwanisa kuvapa technical support iyi tinokwanisa kudera
mutemo wesarudzo unopa zeki masimba ekuongorora mashandiro evatori venhau panguva yesarudzo uye unoti panguva iyi zeki inofanira kubatsirwa nezimbabwe media commission nebroadcasting authority of zimbabwe kuita izvi izvi zvinoitwa nechinangwa chekuona kuti mapato ese anopinda musarudzo apiwa mukana wakaenzana panepfenyuro nemapepanhau ehurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja